wazulu wongu urumende yakazvipira kuwedzera vashandi mari vehurumende asi tinoda kuti vagare pasi seNJNC votaurirana government team ichiisa zviri kubva kugovernment masuggestions ari kubva kugovernment maererano nekuwedzerwa kwemari dzavashandi voita hurukuro idzodzo.
Mune tarisiro here kuti pane chinobuda muzvinafundo nekuti inaurirano dzaane nguva yakawanda dzichiitwa uye dzakamboitwa zvakare mavhiki maviri apfuura asi hapana chakabuda?
Ndinovimba kuti pavachagara pasi vachitaurirana vachabvumirana zvinozoita kuti vashandi vasaramwe mabasa nyika yedu yoenderera mberi. Saka hurumende yakazvipira uye tiri kuti ngavagare pasi as early as this week kuitira kuti vataurirane vanzwe zviri kubva kuhurumende. Ndinovimba kuti kana vakanzwa zviri kubva kuhurumende vachabvumirana nevashandi.